manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 1 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hunde. Bato rinopikisa EFF South Africa rorwisana nechikwata cheOperation Dudula chiri kuda kuedza kudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kuti zvisarapwa muSouth Africa. Kanzuri yechinoi yogadzira mugwagwa pakati peusiku kuitira mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kushanya. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations wanga uchiitirwa kuGeneva kuSwitzerland uchiziya nyaya dzekusarurwa kwevanhu wakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hundi uye kumira kumbunyikidza hama dzevakapondwa munguva iyi padzinenge dzichiisa matombo ekurangarira vafi. Musangano uyu wati panofanira kugadzirwa matare kuti chokwadi chibude vanhu varegererane kana kuti Truth and Reconciliation. Vanga vachitungamira Zimbabwe kumusangano uyu vari gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanga vakati vainge vapara mhosva vainge varegererwa namushakabvu vaRobert Mugabe asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akati nyaya dzakadai hadzingonzi vanhu varegererwa sezvo dziine kupondwa kwevanhu verimwe rudzi vakawanda mukati kana kuti genocide. Vaziyambi vakaramba kuti kwakaita kupondwa kwevanhu vachiti kwainguva kunetsana. Dzimwe nyika dzashorwa kumusangano uyu nerusarura dzinosanganisira America neBenin. America yakurudzirwa kuti ione kuti vatema vemunyika iyi havangopfurwe nemapurisa zvisina zviine rusarura mukati sezviri kuitika. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere.
Nyaya dzakadai dzakaita dzigukura hundi maonero angu Blessing ndekuti kudzvara chimbambaira chinozoputika mose munga chachizivi panguva dzinotevera idzo ndodaro ndichiti Blessing maonero andinoita nyaya idzi kwese kwadzakamboitwa kukaita sekunana Rwanda vakazoshandisa chivanhu chavo nemagariro avo kugadzisa nyaya iyi. Nyaya yakadai Blessing inoda chete kuti pere kana paita kutaurana chokwadi paita kuregererana obva paita kuripana ndokuti nyaya dzerudzuru dzigadzirike Blessing. Nyaya dzikasatorwa matorwa ndinotauraya dzinongozouyazve dzichimuka hadziperi.
Ko zvanga zvichinzi navaziyambi nyaya iyi yakatosiya yagadziriswa navamugabe
zvakare Blessing mataura nahurumende ndiri kumanzwa ekuti vangomuna vamugabe vakasainirana pasi kana kunyorerana kana kubvumirana asi nyaya idzi hadzigadziriswi nenyaya dzokuendesana kujere. Nyaya idzi dzinogadziriswa chete nekuregererana nekutaura chokwadi nekuripirana ndozvinogadzisa nyaya izvi ndozvinoita kuti nyika yekwedu ipore nyika yekwedu iregererane nyika yekwedu ienderere mberi pasina izvozvo hapana zvatinenge taita Blessing datend.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kambani yenhare yeTel 1 nasi yaparura chirongwa cheTel 1 Crop Monitoring icho chichaita kuti varimi vakwanise kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuminda yavo. varimi vanenge vachishandisa nhare mbozha dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparira chirongwa ichi kuHarare Agricultural Show, mukuru anoona nezvekushambadza mutero 1 amai Maureen Chiramba Guwa vati chirongwa chavaparura nhasi hachisi chekufona asi kuti chinoita kuti murimi akwanise kuona kuti zvirimwa zvake zvave kuda kudiridzwa here kana kuti kwete kunyangwe ari kure.
Application ichakubatsira kuti une mumoshi ukwanise kuona kuti saka ni bhani kana kuti mapotato kana chibage changu chandakarima. Maini angu akambira sei uchatarisewo kuti uone kuti mvura iri kudiridzwa zvakanaka here. Hatisenge tine makumanaaya vatsaudza kuti modidiridzira kana wasudiridza mari mvura yebhoro vari kuchengetera pane chikuru handizvi. Saka unokwanisa kuona yacho kuti precipitation levelii pavari kuti zvivaii vatatidza that zvaunseko zviri dhark grini zviri kuratidza kuti zvinhu zvoright handizvi. But if you see a lighter green or if you see a red it means there's a problem.
Vatiwo chirongwa ichi kana kuti humizha kana kuti application iyi inoratidzawo huwandu hwemvura kana fertilizer inenge yave kudiwa nezvirimwa pamwe nekuratidzawo zvirwere zvinenge zvabata zvirimwa. Amai Chiramba Guwa vanotsanangura kuti humizha uhu hunoratidzawo mamiriro ekunze kwemazuva 15.
Unokwanisa zvakare system yenyu inotipa 14 days. Handizvo 14 days unokwanisa iyoyo sekuti kufambeya kwangu kwandine poti yangu handizvo kuri kunaya here kuchange kuine mhepo here kana kuine mhepo zvirimwa zvangu zvandina zvati zvinoita se zvinobva zvarohwa zvobvadadi zvobva ndiyo kuti yangu yobvaita se yobva yayobva ya
mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mutel 1 Engineer Lawrence Ngala vati chirongwa ichi chinoshandisa mishina yesatellite chinobatsirawo hurumende, mabhanga pamwe nemakambani einsurance kuti vaone kuti varimi vanenge vachitaura chokwadi here pauwandu hwegohwo ravo. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti chirongwa chetel 1 chakakosha vachiti zvekushandisa mishina yechizvino zvino pakurima ndizvo zvinofanira kuitwa nemurimi.
Ndechimwe chezvirongwa zvinogona kutibatsira kuti yatinoti crop management yai kana kuti enterprise management zviriko zvekare zvinobata kuzvipfuwo izvi. Zviitike nguva ichiripo kana paine zvinoda kugadziriswa kana kuri kudiridzira kana kuri kuti papinda zvimama insects kana iri fall armyworm kana ari herbicides aroda kuapplywa zvese waakugona kuziva kuti ukatarira paapplication iyoyo unokwanisa kuti uzviite.
Asi vati tinogona kuvhiringidza zvinhu zvakaita seurongwa hwaparurwa netel 1 kudhura kwekushandisa nharembozha kana kuti data. Chirongwa ichi hachisi chemahara uye vanoda kushandisa chirongwa ichi vanobhadhariswa madhora maviri kuti hekta imwe chete iongororwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, urongwa hwekurima fodya munyika hwaparurwa zviri pamutemo nhasi paine tarisiro yekuti gohwo rinenge rakanaka. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga aita hurukuro nemutungamiri werimwe sangano revarimi reIntegrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT.
Nhasi 1 September izuva guru kuvarimi vefodya apo fodya inenge ichitanga kusimwa kumunda kubva kumaseedbed. Hurumende iri kutarisira fodya inosvika kana kudarika 250 million kg mwaka uno wa 2022-2023.
Munoona zvichikwanisika here izvi amai Jiti?
Izvi zvinokwanisika chose kana varimi vawana zvinobatsira nenguva. Fodya yekudiridzira iyo yatangwa kudyarwa nhasi ndiyo fodya inopa gohwo rakakura, iriwo fodya yemhando yapamusoro. Ndinokurudzira varimi vefodya kuti vasashanda navana vari pasi pemakore 16 sezvo zvisingatenderwi nemutemo wenyika yedu uyewo mutemo inoongorora kurimwa kwefodya pasi rese.
Varimi vefodya vanonzi ndivo vapedza masango munyika. Zvoitwa sei kuti varambe vachiri mafodya asi vasingapedzi masango?
Varimi vanofanira kuramba vachidyara miti kunyanya mapuranga, varege kushandisa misasa neimwe miti yatinoti maindigenous trees. ayo anotora nguva yakarebesa kukura zvinokonzera kuparara kweenvironment nevhu. Mishonga inoshandiswa ngaive inotenderwa uye isingauraye mamiriro okunze. Zvekare munenge muchigara mishonga iyi, makontainers ngaaraswe kana kupiswa nenzira dzinotenderwa pamutemo. Gadziriro yakakwana yakakosha kuti varimi vabuditse fodya yakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union, amai mai vePGT, vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7. Nhengo dzebato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF nedzechikwata cheOperation Dudula dzinonzi dzambonetsana zvakasimba muSouth Africa nhasi nenyaya yekuti vabva kure varapwa here kana kuti kwete munyika iyi. Nhengo dzeEFF dzinonzi nhasi dzakwanisa kuvhurira vekunze mukana wekuti vapinde pakiriniki yeHillbrow iri muJohannesburg iyo yakambenge yavharirwa vekunze kuti vasarapwa. Asi kuchipatara chikuru cheKalafong chiri muPretoria, zvinonzi veEFF ava neveOperation Dudula vatombokandirana zvibhakera. Kutanga svondo rino, veOperation Dudula vanga vachirambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakirinika ari pasi pehurumende, vachiti vekunze havafanirwe kurapwa pachena muSouth Africa nekuti vari kupedzera zvizvarwa zvenyika iyi zvikwanisiro. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muPretoria, mufundisi Richard Moyo, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Miriro akaita zvinhu muzora nhasi, zvinhu zvamuka zvakamira zvakanaka nokuti mapurisa nezuro akatumirwa akarara akagadha chipatara cheAtridge, zvatove chipatara chehombe hombe. Uye futizve tikaona zvemukuru wechipatara cheAtridge View achitaura nauye kuti kana vanhu vane zvichemo zvavo vanofanira kuti vazviunze kumaofisi, kwete kuuya kuzokanganisa varwere vanouya kuzorapwa. Nokuti iye akanga achitaura achiti pakangouya timu yevedhudhula vachivhiringa varapwa. Ende futi zvemuzuva ranhasi taonazve gorokota rezveutano baba vaJoe Phahla vachienda kuAtridge View kundosangana nevagari veko, uye futi nevechipatara vachisimbisa kuti vanhu ngavashande nenzira yekumashandiro anoita yekushanda nayo, nokuti ivo avedhudhula vakanga vachitaura naye kuti vasina mapepa kana vachiuya kuzorapiwa vanofanira vabhadhariswe mari kana vasina mapepa.
Tiri kunzwawo kuti vebato reEFF vabatsiranawo pamwe chete nemapurisa mukudzivisa vechikwata cheOperation Dudula. Zvaafamba sei?
Isu vatinoziva kuti bato reEFF rinotungamirirwa nababa Julius Malema nguva zhinji ibato rinomira nevanhu vekunze, kunyanyanya vachizama kutsvaga runyara, nokuti ivo vanoti hatifani kurwisana tiri vatevo pachedu. Saka kuona EFF yechienda kuchipatira cheAtridge View nezuro kanokuonekwa kwavo muzora nhasi, zvinhu zvanga zvakanaka zvikuru, zvinoratidza kuti vanhu vasina rusarura.
Kweivo vepachipatara cheKalafong Hospital vari kubatawo sei varwere vekunze kweSouth Africa?
Muchipatara ichi ndichitarisa nedzimwe nguva patinombopinda tichindeitira minamato vamwe varwere, maonera andakaita ndinoona vakuru vechipatara vashanda nenzira yakanaka. Tisingazivi kutiwo dzimwe nguva apo naapowo, nokuti kana vamwe vanonge vane mweya wavo, asi kana tichiona vakuru vachikurudzira kuti vanhu ngavashande nesimba, vanhu vanofanira kuti vashanda nesimba. Saka handioni riri dambudziko rakanyanya vanhu vanova nokubatsirika.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa kuPretoria, mufundisi Richard Moyo, vari parunhare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Kanzuro yemuchinoi yagadzira migwagwa usiku pamberi pekuvhurwa kwechikoro cheRoman Catholic Church nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avasina kuzoenda kuchiitiko ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga havana kuzouya kuzovhura chikoro ichi sezvanga zvakatarisirwa, uye vazomiririrwa negurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka. Amai Muliswa Chikoka vauza vanhu kuti vachiwenga vatadza kuuya nekuda kwemamwe mabasa avasina kudoma. Vashandi vekanzuru vange varara vachigadzira migwagwa inoenda pachikoro ichi zvaonekwa nevakawanda senzira yekufadza vakuru kuti zvinhu zvakanaka munyika izvo zvisiri. Asi mutauriri wekanzuru yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chinoshamisa sezvo iri garo ziva kuti panofamba mukuru vanhu vanopa ruremekedzo nekushongedza pavanogara. Vamulauzi vanoti kunyange mubhaibheri chaimo Jesu Kristu mwana wamwari akawaridzirwa machira pasi.
Pamubvunzo wenyu wakanangana nekuti sei zvaitwa panguva yanga ichiya Vice President kuti shande nepakati peusiku aiwa mukuru mukuru pese panofamba nemukuru zvagara zvinotoitika kuti tive tinochenesa nzvimbo dzedu kuti mukuru apindewo mune zvakanaka. Kunyange chaizvo tinoziziva kuti kunyange tikada kuenda nekubhaibheri chaiko pakatasa Jesu achipinda muJerusarema nebhiza vanhu vakawaridza machira kuti bhiza ranga rakatasa Jesu ritsike nepo. It was a show of respect.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari rechinoi Residents Association vaClifford Kupeko vanoti zvaitwa nekanzuru zvinonyadzisa.
Izvo zviri kuitwa nekanzuro kuti kana mukuru wenyika achiuya vanoshanda usiku hwose vachida kuzama kuratidza kuti zvinhu zvedu zvakarongeka. Iko kunonzi kusarongeka ikoko kwavo kwavari ikoko. Hatifaniri kuvanzira vakuru, vanofanira kuzotibetsera. Ngatitaridzei kana hungava hurema hwedu hatidi kuhuvanzurudza, kana kungave kushoterwa nezvishandiso ngatiratidzei kuti mukuru avhunze kuti sei izvi zvakadai tomutauri.
Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vabereki kuti vabhadhare mari dzechikoro kuti zvisimudzire dzidzo yemunyika.
Ndanzwa kunakidzwa chaizvo kuve needucation system iri pano, saka izvozvo ibvai mazvibatisisa vabereki. Asi nyaya yekusazobhadhara mafizi apo havazokwanisa kuramba vachingokuchengetai. Handiti nai ngatidzidzirei kuti kana tada zvikoro zvakanaka kudai kuti vana vedu vauye, tinofanirwa kunge tichibhadharawo gwalanga yacho inoenderana needucation.
Vachitaura pachiitiko chimwe chete, mukuru wechechi yeRoman Catholic Archbishop Raymond Mupandasekwa vanoti chikoro chavo ndechemunhu wese kunyange vasingapinde kereke yavo. Chikoro ichi chakavhurwa gore rino vana vachikwanisa kusvika pagwaro rechishanu chete sezvo chichiri kuvakwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira kodzero dzevane usope reAlbinism Society of Zimbabwe rinoti riri kufara nemakwikwi eMr. and Miss Albinism akaitwa nemugovera. Vakakunda ndimuzvare Angela Dube navaLodwin Rimire. Mukuziya nezvemakwikwi aya, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira urongwa uhu.
Mutambo weMr. and Miss Albinism Zimbabwe wakakoshera kuti unosimudzira vanhu vanorarama nealbinism, uyezve ichiita kuti ivo pachavo vazvisimudzire vasazvitarisire pasi. Inoita kuti vakwanisewo kuwana mimwe mikana kuburikidza nethat kind of pageant.
Muri kukwanisawo here kuwana rutsigiro rwekuti muite makwikwi enyu aya?
Makore apfuura tainge tichiwana rubatsiro kubva kumakambani akasiyana-siyana, asi iko zvino zvatiwedzerei ende makambani mazhinji vakauya on board, makambani mahombe akauya on board seNet One Zimbabwe, Nash TV, 3K TV, Daily News, Financial Gazette, Face of Honor, Fair North Wedding Center, Highlands Lodges and Apartments, TN Bakers, Kwakauya Shakare, Geko Import Solutions, ne akawanda wanda.
Zvizva munokurudzirawo hurumende kuti iitire vane usope.
Ndingangoti ndinokurudzira hurumende kuti ikwanise kuunza zvimwe zvirongwa zvinenge kupa masunscreen lotions pachena, nekuti vanhu vakawanda vari kufa necancer vanorarama nealbinism. Uyezve ndinokurudzira kuti kungewo kune cancer screening, kuongororwa kwemakanda evanhu vanorarama nealbinism, nekuti izvo ndo zvinonyanya kutinetsawo, kunyanya-nyanya sezvinongoitwa vamwe vese kuti vanowaniswa mishonga yeHIV and AIDS, vanoitwawo kupfurikidza kutariswa zvibereko pachena. Ndizvo zvakanyanya kutikoshera izvozvo.
Muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira urongwa hweMr and Miss Albinism Zimbabwe, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nemusi wesvondo tichaenderera mberi nehurukuro iyi tichitaurawo naAngela naLodwin, avo vakahwina makwikwi aya. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvemutemo muAmerica mumapepa arakatura kumatare rinoti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kana zvipanga mazano zvavo vakapa uchapupu usiri hwechokwadi panyaya yemagwaro ekudzivirirwa kwenyika anonzi akatorwa navaTrump zvisiri pamutemo, apo vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mufananidzo wemamwe magwaro aya unoratidza akaiswa patafura navaTrump aine zvidhindo zvakanzi anofanira kuva akachengetedzwa zvakasimba nehurumende. Izvi zvinopesana nezviri kutaurwa navaTrump kuti vainge vashandisa simba ravo semutungamiri wenyika kuti asave magwaro anofanira kuchengetedzwa nehurumende chete. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vanoti bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rose mari reInternational Monetary Fund ravhuma kukweretesa Zambia mari inosvika $1.3 billion yekuti igadzirise zvikwerete zvayo kunyika nemabhanga ekunze kuti isimudzire upfumi hwayo. Zambia ndiyo nyika yekutanga muAfrica kutadza kubhadhara chikwerete chayo kunze munguva yeCovid-19. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika. Pakatarisana nesarudzo dza2023, vanopikisa vachiti vave kuda kuti United Nations itungamire sarudzo idzi sezvo vari kushungurudzwa uye kurohwa uye kusungwa nevebato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kuita sarudzo uye vanopikisa vanongorova bembera zvenhema. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe pamwe nenhengo yeZANU-PF waGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwavasikala nevamwe.
Zviri pachena kuti hurumende yemuZimbabwe yeZANU-PF inodaka navajobhu sikala vane vanomiriri mudare reparamendi yeZingeza West. Ichokwadi kuti uite miririri mudare reparamendi unenge uchitoita zvamatongerwo enyika. Vanovazvire mutevedzeri sachigaro Citizens Coalition for Change, CCC, zvakare ibasa rezvematongerwo enyika iroro. Vozovazve gweta nhengo nemwana wakatendwa. Zvinoreva kuti zveuri gweta unenge uchiita futi zvinhu zvamatongerwo enyika. Saka zviri pachena kuti papa racho radzama, mukaona kuti vasikala vakasunga munyika yeZimbabwe kwenguva yakawanda inotokana kusvika kumakuminanomwe, zvinotaridza kuti daka racho igurusa.
Vadzikiti, munoti nenyaya iri mudariro iyi yekuramba vasikala vave muusungwa,
kugara kwavajobhusikala muusungwa kunoenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe pakuti pane magrounds anofanira kunge achionekwa nedare rijimhosva ekuti vasikana vanga vachipuwa bail. Vane maprevious issues avanga vaina vari kuzivikanwa pamutemo ari related to the same offense yavari kuchadzwa nayo parizvi. Saka zvinoreva kuti matare anenge aine mareasons wai vasiri kukwanisa kuti vavape bail panyaya iyoyi inyaya yekuti the repeated offender of the same offense. Matare eZimbabwe anozvimirira oga pakutonga nyaya. Saka kuti titi isusu zvava political as if majudges nemaprosecutors kana kuti nevachitusi varipo mumatare eZimbabwe apolitical iriti ane problem.
Dr. Zembe, manzwa zvataurwa navadzikiti hanzi vasikala vari kungobatwa nemutemo kwete zvematongerwo enyika.
Aiwa, vasikala havana kumbopara mhaka munyika ino yeZimbabwe. Pose pavakapinda mumatare vakangochenurwa. Saka iko zvino vakapatirwa fungidziro. Fungidziro handi mhosva. Mutemo unongoonekwa kuti wadarikwa chete kana nyaya yapinda mudare ikadziviwa. Dare rikazoti ndiwabata nemhosva. Patini renhasi vasikala havana chavakambokanganisa munyika muno.
Vadzikiti, tinoona kuti venhengo dzezanu PF vanenge vapomerwa dzimhosva vanongoenda kumatare edzimhosva vachipiwa mikana yekubvisa mari dzechibatiso zvisina kana dambudziko. Hakusi kuti here mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mubamani?
Hazvisiri izvo pakuti izvo ngatitarisei nyaya semamiriro ayakaita. Nyaya yakatomirira pakuti iyi mhosva yavasikala ine chaji yayo. Mhosva yemumwe nemumwe ine chaji yayo. Saka ngaitariswe nechaji yayo mhosva yacho ichibva yasazanurwa nechaji inenge ine mhosva iyoyo. Tiri kuona isusu zveshuwa kuti mhosva yavasikala ine mapolitical connotations bati zvaiitika panguva iyoyo. Inyaya yekuti ndo vakatanga kuisa mutsakana wezanu PF panyaya yakanga iri very independent. Ndo vakatanga zvakare kuchidzira vanhu kuti vaende kundorwisana. Tachatipo.
Dr. Zembe, tiri kunzwawo mutungamiri webato reCitizens Coalition vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti sarudzo dzitungamirwe nesangano reUnited Nations. Munotiwo nekurudziro iyoyo?
Ndinoda machairo iroro. Ndozvinofanirwa kuti vanhu vese veZimbabwe vatsigire nokuti Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Nokuda kwokuti Zimbabwe haina kumboita sarudzo yakachena kubva gore ra1980 kwaakuchingoitwa sarudzo yokupondwa kwavanhu nokukanganisirwa kwavanhu.
Munoti vadzikiti nekurudziro yekuti sarudzo dzitungamirwe neUnited Nations?
Mashoko ewazviroto nezvishuwo pamusana pekuti Zimbabwe yaita maelections from 1980 vanga vachikundwa vachikundwa zanu PF ichiwina maelections. Saka isu tinotaura kuti maelections ekuti Zimbabwe agara achiitwa aine maobservers both from United Nations, SADC and African Union. And the observer report anga achingobuda.
Dr. Zembe, pindirai tinzwe manzwa mhinduro iyi.
Boka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission rezeki harigoni kubata sarudzo yavanhu. Harina parakambokwanisa kubata sarudzo yavanhu. Nokuda kwokuti rinodemwa nemukuru weZanu PF. Vanhu vanovhunduka izvozvi vanovhundukei? Iyo nyika ino iri mhengo yamapadzi iwaya.
Vadzikiti, mataure nyaya yekuti mapoka iyo anouya achiongorora sarudzo munyika vachiisa marecommendation avo, asi tinoona kuti zvizhinji zvacho zvinokomekedzwa kana kukurudzirwa hurumende kuti iite nemasangano iyaya hurumende haizozviita. Saka chii chinenge chichizobatsira?
Chinoitika ndechekuti kana machanges iwaya nemarecommendations achinge atarwa nezvavo anoenda kudare reparliament kunova kune maopposition political parties aya. Ikoko ndokwanofanira kunge achitazanura
avanga vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yeUS Open Tennis iri kuenderera mberi mangwana mangwanani paine mutambo wemadoubles. Serena Williams uyo ari kutamba makwikwi ekupedzisera ari kutamba naVenus Williams anove mukoma wake kudivi rimwe vachikwikwidzana naLinda Noskova akabatana naLucy Rodeka. Serena mune mumwe mutambo watambwa nhasi akunda Annette Kravets achibva aenda kuchikamu chechitatu. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table palive talk yedu nhasi na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekushandisa zvinodhaka kwoitwa nevamwe zvokanganisa upenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. United Nations yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hundi. Bato EFF rinopikisa muSouth Africa rorwisana nechikwata cheOperation Dudula. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.